Mangwanana akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu ndira 31 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanotaura pachirongwa cheState of the Nation munyika mavo, apo vajekesa urongwa hwavo pavanhu vekunze vanoda kugara muAmerica pamwe neurongwa hwevana vadiki vakapinda nevabereki vavo muAmerica zvisiri pamutemo.
Under our plan, those who meet education and work requirements and show good moral character will be able to become full citizens of the United States over a 12-year period.
Varwiri vekodzero dzevanhu vakaungana muHarare nechipiri vachirangarira vaitaidza mara avakapambwa makore matatu apfuura nevanofungidzirwa kuti vasori. Vanomirira kodzero dzevatori venhau munyika voshoropodza mutevedzeri wemukokeri webato rezano PF amai Omega Hungwe nekutyisidzira kwavanonzi vakaita vatori venhau kuti vasaburitse zvavakanga vataura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaparura urongwa hwemamiriro akaita nyika yeAmerica kana kuti State of the Union Address. Akandeke kutanga vaTrump vachitura mashoko akadai kunyika kubva zvavakatora mhiko gore rapera. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muCapitol Hill, vaTrump vakati vari kufara kuti upfumi hwenyika yavo huri kufamba zvakanaka, zviratidza kuti gwara rezveupfumi ravakatora rekusimbisa kuti America pamberi kana kuti America First riri kushanda zvakanaka.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including 200,000 new jobs in manufacturing alone. Tremendous numbers. After years and years of wage stagnation, we are finally seeing rising wages. Unemployment claims have hit a 45-year low. And something I'm very proud of, African American unemployment stands at the lowest rate ever recorded. And Hispanic American unemployment has also reached the lowest levels in history. Small business confidence is at an all-time high.
Panyaya yevapoteri vakauya muAmerica vari vadiki nevabereki vainge vasina mapepa, vaTrump vati vachaedza kushanda nedare reHouse of Assembly nereSenate kuunza mutemo wekugadzirisa nyaya iyi.
Here are the four pillars of our plan. The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship for 1.8 million illegal immigrants who were brought here by their parents at a young age. That covers almost three times more people than the previous administration covered. Under our plan, those who meet education and work requirements and show good moral character will be able to become full citizens of the United States over a 12-year period.
Vapoteri ava parizvino vari pasi pechirongwa chinombomira kuvadzinga muAmerica asi chave kusvika kwamvura yacheka makumbo chinonzi Deferred Action for Childhood Arrivals kana kuti DACA. VaTrump vatiwo vanoda kuti mapato ose emuAmerica ezvematongerwo enyika aite mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuitira kuti vasimudzire nyika yavo. Vaendererawo mberi vachitiwo hurumende yavo yakabudirira kurwisa nekukunda chikwata chinopfurukidza mwero cheISIS kuSyria nekuIraq. Vachipindura mashoko avaTrump aya, nhengo yedare raHouse of Assembly vaJoseph Kennedy III vataura vakamirira maDemocrats vati vaTrump vari kuunza kusabatana munyika nemitemo yavari kudzika. Vati mitemo iyi inodzvinyirira varombo.
Many have spent the last year anxious, angry, afraid. We all feel the fractured fault lines across our country. We hear the voices of Americans who are forgotten and feel forsaken. We see an economy that makes stocks soar, investor portfolios bulge, and corporate profits climb, but fails to give workers their fair share of the reward. A government that struggles to keep itself open. Russia, knee-deep in our democracy. An all-out war on environmental protection. A Justice Department rolling back civil rights by the day. Hatred and supremacy proudly marching in our streets. Bullets tearing through our classrooms. Concerts and congregations targeting our safest sacred places. And this nagging, sinking feeling, no matter your political beliefs, that this is not right. This is not who we are.
Amai Elizabeth Guzman vekudare reVirginia House of Delegates vataurawo vakamirira maDemocrats murimi rweSpanish vachiti mitemo yavaTrump inoomesera vapoteri vekune dzimwe nyika. Studio 7 yakwanisawo kubata zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvemuAmerica zvanga zvichiteerera mashoko avaTrump aya. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa kuCapital University kuOhio, Dr. Elliot Masocha, vanoti gwara rezveupfumi rinotorwa navaTrump rinobatsira kunyanya vapfumi nevane mabhizimisi kare.
Muno muAmerica tinoona kuti vari kuita zvakanaka chaizvo, nokuti iniso mudzidzisi wemabhizinesi kumayunivhesiti uku ndinoona vana vaakuita vashoma pamayunivhesiti, nokuti nguva yoga yoga inenge ine ikonomi ichiita zvakanaka, vanhu vanoona sekuti chikoro hachisina basa, chiregai tiinde kumari. Saka ndamaonero andinoita, ndoona sekuti nemari dzamatex dziri kuitwa dzichienda kumabhizinesi dzinenge dziri kubetsera mabhizinesi kuti azohaya. Nokuona kwatiri kuita nokunzwa futi kuti vamwe mamwe amabhizinesi vari kuwedzera vasevenzi mari, zvinoita sekuti ikonomi yacho ichatisimukira. Asi namaonero atinoita isu kunyaya idzodzi zvinenge zvakarerekera kuvapfumi kudarika vasina mari. Mabasa ari kunzi ari kuuya muikonomi anenge ari mabasa aya asina mari, kwete ane mari yapamusorosoro. Saka zvinoita zvokuti unotambura ucharamba achingotambura achinyengedzerwa kuti mabasa avako, asi mabasa acho asingaenyi kupa mari yakakwana kuti azviriritire zvakanyanya nebasa rimwe chete.
Vachitaurawo pamitemo yavaTrump yekuti vanhu vanenge vachida kuuya kuzogara muAmerica vanouya sei, vazvidzai ruzvidzo vanogara kuOhio vanoti mitemo yavaTrump inoomesera zvikuru vanhu vekunze ava.
Maonero andiri kuita mitemo yekuda kudzikiswa navaTrump inenge inotiomei, especially pane avo vanenge vauya kumunomo vakwanisa kuwana mapepa kana kuti vauya kuzosvika kuti vawane mapepa. zvinenge zvakuda kuti vomerei munhu wese. I know kuti munhu waikwanisa kuti wakauya muno muAmerica wakawana mapepa ako, unokwanisa kuti uwane mapepa ehama dzako, baba vako namai vako, but iye zvinezvi zvikutaura kuna Trump ari kuti aya mapepa unenge wawanayo anongoti aunze mudzimai wako nemaminors ako chete. Kudhara vanhu vaikwanisa kuunza vabereki vavo, but according to what Trump is saying zvaura kuti ha hakuchisina izvozvo. Iye akanzura yainzi diversity visa yeye, ari kuti ya haichada nezvayo. Ndiri kuona kuti yaibatsira kuti vanhu vakaapplya those diversity visas vaikwanisa kuuya munomu vaine magreen cards kudhara, votokwanisa kuchinja upenyu hwavo. Asi zvinezvi zvanhu naTrump hakuchisina izvozvo.
Dr. Frank Guni, avo vari muWashington DC, vativo nyaya yataurwa navaTrump yekuti vachanyima rubatsiro kunyika dzisingawirirane navo zvikuru panyaya yeIsrael, zvinhu zvichakanganisa zvikuru dzimwe nyika dzemuAfrica.
Tanzwa vaTrump vachitaura nenyaya yekuvakurudza ruvako rwemuAmerica yevanoti infrastructure, vachitaura ivo kuti chinangwa chavo ndechekuisa America pamberi pedzimwe nyika. Izvi zvinobata Zimbabwe nedzimwe nyika dziri kunze uko dzanga dzakagara makore akawanda dzichitarisira kuti America ndoichauya ichinovabatsira mune zvakati zvakati. Tiri kuona sekuti vaTrump vari kutsaukira mufungwa iyi, vachitarisa kuisa America pamberi kuti mari dzeAmerica dzaakunyanya kudzokera kunoshandira America kwete kubatsira dzimwe nyika. Pari zvino vabva kutaura iye zvinezvi kuti havachada kuti mari dzeAmerica dziende kunobatsira nyika dzisinga sapoti America, dzisiri shamwari yeAmerica mune zvese. Vakanyanya kutarisa nyaya yakaitika yekuti ivo vakati muzinda weAmerica unofanira kuiswa kuJerusarema kuIsrael, asi nyika dzakawandisa pasi pano mudare reUnited Nations vakavhota kuti aiwa izvozvo hatiwirirane nazvo. Saka vaTrump vakuti nyika dzese idzodzo hadzifaniri kunge dzichipiwa rubatsiro neAmerica, zvinhu zvinobata kunyanyanya nyika dzekuAfrica kusanganisira nesuwo Zimbabwe.
Pamutemo weAmerica, mutungamiri wenyika anosungirwa kuti ature mashoko kuvanhu kana kuti State of the Union achitaura mamiriro anenge akaita zvinhu muAmerica. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinotenda Blessing. Tichiri panyaya iyi, tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipo Dendere. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Dr. Dendere.
Makadii?
Aiwa, tiri vapenyu. Tati, tikunetseiwo, tinzwewo maonero amaita mashoko aturwa naPresident Trump veAmerica. Zvii zvamungati zvinokoshesesa pamashoko aya avaTrump?
Ndinoona sekunge nyaya yavaiedza kutaura ndeye kuti ivo vagadzirisa zvinhu zveikonomi, vachiti ivo kubva zvavakatanga utongi hwavo vawedzera mabasa. Asi kune vanga vachiitawo fact checking, vachiona kuti mabasa awedzerwa haasi mabasa aya anotambirisa mari zhinji, mabasa anotambirisa mari shoma. Pavataura izvo kuti vawedzera mabasa evanhu vatema nevamwewo maHispanic nemamwe maminorities, vanoita fact check vaona kuti unemployment yemarudzi echitema yakadzika panguva yavaObama, asi kuti kana mapolicies wayo akaramba aripo icharamba ichidzika, asi mabasa acho anenge achiwanikwa nevanhu iwayo mabasa epasi, zvichifanana nemurume wavaunza vanoitwa vakori. Basa ravo ndiri huwelder, asi vazhinji vedu vanogara muno muAmerica vanoziva kuti kana uchiita mabasa iwayayo kurarama kwacho kwakaoma. Chimwe chandaona chavabata chinonyengisa kufadza vanhu vanovasapota inhau yeimmigration, vachitaura vatanga ivo kutaura vachiunza mhuri dzakarasikirwa nevana vavo vakaurayiwa, vakati ivo vana vakaurayiwa nemaillegal immigrants. Saka ipapo panogona kuita kusanzwisisana pamwe nevamwe vavo vari muhurumende, vanenge vachizoti kuimisa maita kunge zvinonzi maimmigrants ndo ega vanoita macrimes, asi havana kutaurawo nezvevanhu vazhinji muAmerica gore rino vaurayiwa negun violence ichikonzereswa nevagari macitizens zvizvarwa zvemuAmerica zvaitisa iyo gun violence. Ndona kunge asi zvipo zvimwe. Oh, okay.
Ndachida kuti tingochingamidza tina vadenmoyo vanoyesa chigaro webato rinopikisa reMDCT mudunhu reNorth America vapindawo muchirongwa. Vamoyo, tinogamuchirai pastudio 7.
Ndinotenda makadi.
Aiwa, tiri vapenyu. Tina Dr. Chipo Dendere vanodzidzisawo zvematongerwo enyika kuAmherst College kuMassachusetts. Tese pamwe chete tiri kukurukura nemashoko avaTrump. Imiwo zvii zvamungataura pamusoro pemashoko aya, vamoyo?
Ini ndingangoti vanhu vaitarisira kuti Trump achauya nespeech ichaunita vanhu, but looking at it, I think speech yake yadivida vanhu because yanga iri one-sided. It looks like auda kuisa blame for zvinhu zvakawanda on my immigrants. Though ataurawo zvimwewo zvanga zvichinzwika zvemabasa nechichi, but again zvinoita kunge America yoda kuita isolationist, iyoita zvinhu zvayo yega isingapindirani nedzimwe nyika, kuti sezva tiri kuona as a global trend kuti dzimwe nyika dzese dziri kuuya dzese dzichiunita. Iye I think ari kudhonza chienda kwake ega uku.
Dr. Dendere, tanzwawo vebato rinopikisa muno muAmerica reDemocratic Party vataura vakamirira bato iri vaJoe Kennedy, vanowo zvakare kwamuri iko kuMassachusetts, vachitaurawo zvii zvamungati mashoko avo avataura pane vachienzanisa navaTrump, mungaona ari mashoko akakosha here?
Mashoko acho pachawo ari ega anga akakosha, asi ndinoona sekunge maDemocrats pavari kurasika, handizvo kuti vari kurasika papi. Response ingadai yapuwa nemunhu kana muimmigrant, ingadai yapuwa kana nemunhukadzi, ingadai yapuwa nemunhu kuda asiri murungu, munhu wechitema. Nekuti munhu apa response vaJoe Kennedy vanobva kune mhuri dzimwe dzakapfumisisa dzemuAmerica, saka vanhu vazhinji vanogona kuona kunge asinganyatsonzwisisa zvinobata vanhu vanotambura. Asi chakakosha chaataurawo vari kunzwa vaKennedy mudiki, ndo yava nickname yavo Young Kennedy, chavataurawo chakakosha chandanzwa ndechekuti pane generational gap yavari kutaura kuti vanhu vechidiki havasi kuzomirira kuona vechikuru vachivaka unga vemudhuri kana kudzosera nyika kumashure. Aiwa, ipapo vataura zvakasimba, ndikafara kuonawo vachitaura neSpanish, zvavaratidza kuti vari more inclusive, kana kuti panotaurwa nevadiki vachiti vari very woke.
Vamoyo, mashoko abvawo kubato reDemocratic Party maaonawo sei? Tanzwawo maonero aita Dr. Dendere.
Mashoko ataurwa naKennedy anoratidza kuti maDemocrats anoda zvekuunita vanhu vasingadiscriminate pamusoro pekunova vanhu. Unlike zvataona zvichiitiwa naTrump, Kennedy iye ataura kuti nyika iyi yakavakiwa nemaimmigrants. Achitaura even kuMassachusetts kwaanga ari, achiti city iyoyo yakavakiwa nemaimmigrants. So tinoona kunge maDemocrats ari kulida towards an inclusive ningiriki atmosphere munomo, unlike zviri kutaurwa naTrump zviri divisive. So
maita basa vamoyo. Tinotenda zvikuru Dr. Dendere nekupinda muchirongwa, maita basa. Iye zvino regai tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwawo nevateereri veStudio 7 pamusoro pemashoko ataurwa navaTrump.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa mashoko ataurwa navaDonald Trump, mutungamiri weAmerica, apo vanga vari kuparura State of Union speech yavo yekutanga semutungamiri weAmerica. Regai timboenda kune vamwe vatsigiri vedu pano paFacebook page tinzwe kuti vanga vari kuti chii nezvataura vaTrump.
Zita rangu ndinonzi Dr. Moses Rumano. Ndinodzidzisa paMeloni University iri kuKenton kuOhio.
Tichiona zvataurwa navaTrump nhasi vanga vari kutaura ivo nyanya panyaya yekuti vari kuda kuti ivo vashandire zvizvarwa zvemuAmerica. Munoona vachizoita here zvekudyidzana nedzimwe nyika dzakadai seZimbabwe. Takaona vaEmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika vachitaura vari kuDavos kuti vanoda kudyidzana neAmerica. Munoona chibuda here pane zvatanzwa zvitaurwa navaTrump nhasi?
Ndinofungidzira kuti Zimbabwe ine mukana wekuti shande neAmerica zvikuru chaizvo. Dai Zimbabwe ikatedzera zviri kuda kuti zvigoitwawo pekuti bumbiro remutemo rigadziriswe renyika constitution kuti itwe realign.
Taona vaTrump vachitaura ivo kuti vakawirirana nemademocrats panyaya yeimmigration mabata sei ipapapa. Nyanya taona vachitaura kuti ivo vada kuti chirongwa chediversity visa chiwanikwe chichimiswa.
Ipapo ndopandiri kushushikana napo nekuti nyaya diversity visa ndoinge chikwanisa kuunzawo wanhu wakati wandei vanobva kuAfrica vanobva kuZimbabwe munyika yeAmerica. Wanhu awa hawana mhosva, hawana zvipomerwa zvavainazvoba. Zvinekange yanzi yakubviswa. Zvinoreva kuti zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe kuAfrica vanoda kuya kuAmerica nenzira negwara rakanaka vachakwaniseba kuzouya kuno.
Ndinonzi Marshall Bizure, ndinogara kuBoston. Maonero angu State of the Union address yavaTrump yanga yakadzikama pakuziva kwatinoita vaTrump mukutaura kwavanowanzoita. Varatidza wandingati kuremekedza hofisi yemutungamiri wenyika nekutaura zvinhu zvanga zvakadzikama. Ndingati varamba vakamira prepared speech nekuti tinowanzoziva vaTrump vachirashika vachizotaura zvimwe zvisina basa. Asi chandanyanyobatisisa paspeech yavo inhau yekuti munhu anoda kusumudzira kuchengetedza kwenyika yavo, vachidawo zvekare kugadzirisa nhau yeimmigration inova ndiyo iri kuita kuti pasave nekuwirirana pakati pemademocrats nemarepublicans. It remains to be seen kuti sungano yavachazoita pakati pemapato maviri anopikisanaya ichange yakamira sei. Asi sekuona kwangu hangu yanga iri hurukuro yakanyatsodzikama.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Varwiri vekodzero dzevanhu vakaungana muHarare neZuro vachirangarira vaitai dzamara avo vakapambwa makore matatu apfuura nevanofungidzirwa kuti vasori. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iye.
Marauya akauya seko akavharirwa namasazi kambu. Zamarauya akauya seko akavharirwa namasazi kambu.
Vanhu vanosvika makumi mashanu vaungana muAfrica Unity Square zuva rodoka nhasi vachirangarira vaitai dzamara avo vanonzi vakapambwa nevasori makore matatu apfuura vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachiri pachigaro. Vadzamara vanozivikanwa nekuratidzira kakawanda vachiti vaMugabe vabve pachigaro panguva yavakange vachiri kutonga. Munin'ina wavadzamara Dr. Parson Dzamara vanoti ivo semhuri vanoziva kuti mukoma wavo ari mumaoko evari muhurumende.
Isu bva pakutanga hatina mbobvira takadzika pashoko rekuti kumbunyikidzwa nekushayikwa kwaitai dzamara ibasa rezanupf rakaitwa nezanupf ichibatsirwa nemilitary intelligence. Saka isu tine mademands mashanu, tine zvatiri kukumbira zvinhu zvishanu kuhurumende yavaMnangagwa. Chekutanga ndechekuti itai dzamara anofanira kudzorwa kwatiri ari mupenyu kana kuti akafa. Kana akafa ngavatipe mapfupa ake itai dzamara. Ndo number one. Number two, tiri kuti hurumende yavaMnangagwa iri kufanira kutaura nesu vemhuri yekwadzamara nenyika yeZimbabwe maringe nezvakaitika kuna itai dzamara. Pada mukave musiri kuziva takavanyorera kakawanda havasi kupindura sezvaingoitawo hurumende yavaMugabe. Zvinhu zviri kutikatyamadza isu semhuri. Saka tiri kuti hurumende yavaMnangagwa iri kufanirwa kutaura nesu.
Mufundisi Ivan Mawarire, awa wangawari mungo wata uripa gungano iri, vati mwari awa farika na vanu vachinyanga ditu kwa sesu wakaitu kwa vaita idzamara.
Mwari awa farine izozo, kushai wa mfaro kwedenga, nezunu zakaitika mnyika medu varungu vachitonga, doa kushai kwa mfaro kuruguitu kwa nedenga, ne kushai kwa kwa itai. I want that one's going to amen ipa hapo. Kushai kwa mfaro kudenga, kwa kaitika, paka urai wavanu, ne kukura hundi, doa kushai kwa mfaro nedenga, kurukitu kwa nedenga, nasi ne kutitaya hapo.
Mutungamiri webato rinopikisa, Muzvare Barbara Nyagomo, the battle of progressive democrats of Zimbabwe, awa vanga vari pakati pechita ichi, vati hurumende inofanira kuona kuti mwoyo yemhuri yekwadzamara yanyaradzwa, nekutora matanho akasimba, kuti vaita idzamara vazivikanwe kwavari.
Zvinhu zvakaipa chaizvo kuti munhu anongonhongwa sefruit semango ongodisappear munyika mune mapurisa mune masoja mune vanhu tinoda kuti zvinhu zvakaitika kuna Itai zvibude pachena tizive kuti akazviita ndiani uye akazviitirei kana pachiitwa mutongo woitika zvichijeka so that zvinhu zvakadai hazvife zvakaitika futi munyika medu Itai Dzamara munhu akasiya vana nemudzimai tinoda kuti hurumende itsva izvitarise izviongorore upenyu hwemunhu hwakakosha haufano kungoti ungo chekwa ungo va ungo itase huko ungo disappear tuda kuti timuone Itai mutumbi wake kana kuti auya fambe ari mupenyu
zvichakadai Dr. Dzamara vati vari kudawo kuti hurumende ipindure tsamba dzavakainyorera pamusoro pekushaikwa kwemukoma wavo vaenderera mberi vachiti pachaitwa gungano rakakura kwazvo musi wa9 kurume rekurangarira mukoma wavo vachitiwo hurumende inofanira kuita sarudzo dzakachena gore rino vachiti ndizvo zvimwe zvezvairwirwa nemukoma wavo Dr. Dzamara vatiwo hurumende inofanira kuona kuti mhuri yemukoma wavo yachengetwa naiyo hurumende
tiri kuti hurumende yavamunangagwa inofanirwa kuita anonzi pachirungu yema reparations kana kuti pashona kuripa vanofanira kuziva kuti mhosva inodhura mhosva yekumbunyikidza vanhu mhosva yezvavanoita zvekurova vanhu zvekuuraya vanhu chinhu chinodhura saka tikudhimandawo kuti vanofanira kunge vachiripa Itai ane vana Itai ane mukadzi ende vana ivavo vari kukura vasina baba saka hurumende inofanira kunge ichiripa inofanira kunge ichitora matanho ekuchengeta mhuri yaItai
vamwe vevaishanda navaItai Dzamara vati vachaedza kuti vasangane nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana nechinangwa chekuti nyaya yekupambwa kwavadzamara igadziriswe vamwe vanga varipo pagungano ranhasi vanosanganisira mutungamiriri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngari Vhume ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Kambo Today's Paper kubva kumushakabu Edwin Hama tabatashwa kumagume echirongwa chedu. Sezvongwa yedu yapera rigaiti mutarisa musoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanotaura pachirongwa chenyika yavo cheState of the Nation apo vajekesa urongwa hwavo pavanhu vekunze vanoda kugara muAmerica pamwe neurongwa hwevana vadiki vakapinda nevabereki vavo munyika zvisiri pamutemo. Varwiri vekodzero vanoungana muHarare vachirangarira vaItai Dzamara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka here mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande.